vajonga kutaura kunototi ita kuti tishamisike chaizvo. Hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana mamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe ari kungofamba murunyararo, ari kungoita basa murunyararo. Saka tingatarisa zvikoro kuvhurwa chii? Iye mukazvitarisa vajonga muchaona chatinoti school calendar. Hasi chinhu chakadecidewa last week kana chakadecidewa this week. Chinhu chakadecidewa muna January, chakadecidewa muna December, tikapa inonzi school calendar. Saka hapana chitsva pakuvhurwa kwezvikoro, nokuti vabereki vedu vaiziva, varairidzi vedu vaiziva. Saka tikatadza kuvhura chikoro chinhai vajonga.